A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 4th, 2019. Welcome to the women's segment, the women's round table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
On the Women's Roundtable, we are discussing the effects of the recent outlawing of by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond, now the sole legal tenders. And we're also taking a look at the country's netball team, the Gems, going to the Women's Netball World Cup in England.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2007. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanga anwe.
Elinga kosha olesine nguyilo olobo mama. Don't forget that we are also now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in into the conversation.
Thank you for those that are just joining us. Welcome to the program. Despite the financial challenges facing the country, there is some good news with the departure of the Zimbabwe women's netball team, the Gems, who left Harare in high spirits today for the 2019 World Cup in England, pledging to raise the Zimbabwean flag high after the Warriors crushed out of the Africa Cup of Nations tournament in Egypt on Sunday, PJ.
And the Gems have a stopover in Dubai en route to Liverpool. Told Studio 7 today that they are ready and hope to advance to at least the second round of the Global Sporting Festival.
And speaking to Studio 7, the team spokesperson Maimba Mapuranga told Studio 7 that morale was very high in the camp, adding that the girls are well prepared to challenge the best netball has to offer and from all the four corners of the globe.
And the Gems are in the same group with Australia, Northern Ireland and Sri Lanka. Team captain Perpetua Sachikone said the Gems would give the tournament their best.
And we're going to be opening up our mics to hear what challenges women out there are facing and what they're doing to continue to live and sustain their families daily. So you can also give us your views on the participation of the Gems, which are the country's netball, women netball team. We know that they faced a lot of challenges to get to the World Cup, with them having to do a lot of fundraising and a lot of corporate companies chipping in for them to be able to now travel to England, to Liverpool. So there are, you know, Zimbabweans in England actually planning, PJ, a lot of welcome parties. But there's also been criticism that there is a big technical team that is also going on this trip with the Gems. So please, let's have your view. Give us your view. You can talk about the economy or you can also talk about the participation of the female netball Gems in the World Cup in England.
Yeah. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7 lapho ke sibuhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 ku Voice of America. Lamhlanje uhlelo sikhangela inhlupho izangkathaze ukuphumelela kwabesifazane kusimo somnotho esingamanga kuhle kwele Zimbabwe okwamanje. kodwa ke sizaxela njalo eqenjini labesifazane abamela iZimbabwe emdlaleni wokugaqa ngezandla we-netball ababizwa ngokuthi ngama the Gems abasukumeke lamhlanje belubhekise emncintisweni wenkezo yamazwe omhlaba eye 2019 World Cup oqhutshelwa kwelengilandi. Abaqembu le-The Gems lawa abaza kumakancane kuhambo lwabo kwele Dubai bengakafinyeleli edolobheni le-Liverpool bathi bona sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho hatshi okwenziwe ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elidliwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintisweni wezwekazi le-Africa owe-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lamazwe afana labo Australia, iNorthern Ireland kanye leSri Lanka okungamazwe adumileyo kakhulu ukuthi alentshantshu zabadlali balomdlalo. Omunye wabadlali beqembu leThe Gems uBeauty Stoli uthi yena balakho ukunqoba ngakho ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi. Asizweni ekhuluma lo msakazi. Ye. Uthwa ilizwe lika Beauty Stoli alika kabe ikhona kodwa ke sizaliqhubekezela phambili silinika ke amazwi ka Beauty esithi yena nasiya kuyanqoba. Ye asimuzweni ke ekhuluma lo msakazo we Studio 7.
Ngiyathaba kakhulu wa first time yami uhambe endlini kanza yemfike so ngiyathaba kakhulu. Ngaba from Steam siyafika siyina siyabuya le trophy yeZimbabwe. Ingene nasengihambe angezi ngayihlukanisa ngoba anza ngifika khona ngale so angeze ngihlukanisa. I think sizabanika i-tough games, sizabanika i-tough futhi. Laba bakhona bazabe khumbula ukuthi kule Zimbabwe ya sizabanika i-tough game.
Lo ngomunye umdlali weqembu leThe Gems uBeauty Stoli bengakasukumi eHarare belubhekise eLiverpool kwelengilandi kodwa ke kuthiwa bazayo kwedlula ke kule Dubai. Sibafisela ke inhlanhla lina ke siyalinxusa ke ukuthi lisixhume ecingweni lingenelane kuhlelo sikhulume sixoxe sikhangela ukudlala kwabesifazane laba akwabeqembu lesifazane laba abeThe Gems. Kodwa ke singakayikhatshana wothi ke silinike olunye udaba lo lwabaphila legciwane lengculaza abeZimbabwe abeveleke kumagumbi amane elizwe betshengisela ngokuhlala enkundleni e-Africa Unity Scape ucwazalana nje ledale lephalamende njengendlela yokubonisa amalunga eleli dale lephalamende ngulakanye lohulumende ngokuqhakatheka kwezikhalazo ezethulelwe umlawuli wedale lephalamende ababhekane lazo inkinga bedinga ukuthi zilungisiswe ngesiphangiphangi. Ezinye zalezi zikhalazo ngesokuthi inkinga balokuzima kakhulu ukuthola imithi abayinathayo nsuku zonke njalo abakunye kwangkhona ukuthi kube lokusabalala kwemibiko yokuthi bebesabelwa amaphilisi asiyaphela ukusebenza isikhathi sawo okuthiwa ngama expired drugs. Nkosazana Patience Dube wenhlanganiso eYehova Life Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ubekhona laye khona lapho ejengisela sibe lethuba laye lokuthi aphe abawakhe amazwi ngokujengisela akade bekwenza lamhlanje.
Mina ibizwa ngoPatience Dube vela kunhlanganiso okuthiwa iHope Alive Child Network. Ngilapha simele abantwana abaphathwe ligcukane le-HIV. Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Abantwana sebephiwa imithi ese-expire kuma-health facilities. Andiningi labo kakhulu ama-adolescents abasanathi imithi leyana. So kule high default rate amongst ama-adolescents and young people. Ama-expired medicines lawa bayawathatha from amanye amafa facilities angithi bewanike abantu phela abakwenzayo they just increase the shelf life but laphana ku container leyana yomuthi expiry date yali lokhu njalo hlele so akusiza kuke akulanto yabijinjile ngoba wena kuphela uyabo increase the shelf life kodwa still medication yani yabi expire so sithi ukuthi thina abantwana sebelimala kakhulu nxa sikhangela umtsha lwethu ngoba vele bona bavele bale challenge issue in terms of acceptance stigma and discrimination so sizafika njani ama 1990 targets ethu ngapha already sesiluza abanye abantwana yikho singakufuniyo khonokho
lapha-ke uze laba ukuzamanyana labanye lifunani lijongene lapha phambi kwedale lephalamende
injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempila kahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana ku-budget ku-health budget imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomited kuphela
lo-ke bekungunkosazana Dube owenhlanganiso ye-Hope Alive lapho ke bekhuluma ngobunzima ababhekane labo njengabasakhulayo ukuthi bathole imithi ngohlanganiso e-Hope Alive Child Network ukuthi bathole imithi ikakhulu ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwelishumi lasiyagalombili kanye ke laba lamachumi amathathu lanhlanu 18 to 35 yizo ke ezinye inkinga ezidalwa yikungahlaliseki ngomumo womnotho eZimbabwe. The marvelous was Miss Patience Dube of the Hope Alive Child Network. They were picketing today near Parliament. Their problems and challenges that they are facing of expired drugs and the non-availability of drugs that they are supposed to take on a daily basis.
To those that are just joining us, kune avo vachango va kupinda muchirongwa muri kunzwa nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino mushure mekunge hurumende yatura mutemo wekuti pari zvino hapana mari yekunze ichange iri kushandiswa munyika saka munyika pari zvino muri kushandiswa maRTGS nemabhonda saka tachida kunzwa kubva kwamuri kuti zviri kuendeka here zvakamira sei kwamuri tiri kunzwa PJ apa ari kutaura kuti nhasi panga pane madzimai vanga vaine nhuna vanga vari kuchema chema vachiti ivo mishonga yavari kuwanikwa vachipiwa mishonga isina iyo yatingati yaka expire uyezve pari zvino vazhinji vari kuti mishonga iri kutengeswa munyika iri kutengeswa nemari dzekunze kunyangwe zvazvo hurumende iri kuti iyo mari yekunze haisi kushandiswa munyika saka zvimwe zviri kutariswa izvozvo asi zvakare tine nhau dzakanaka tiri kutarisa isu kuti chikwata chevanotamba nhabvu yenetball nhasi chawanikwa chichisimuka munyika chakananga kuBritain kuLiverpool uko vachawanikwa ivo vari mumakwikwi eNetball 2019 achange achitambwa ikoko kuLiverpool uyezve tinotarisa kuti munguva yapfuura takaona chikwata ichi chichitatarika kuti vaunganidze mari yekuti vawanikwe vachienda kumakwikwi aya asi nhasi tanzwa kuti aiwa zvabudirira chikwata chichange chiri kusimuka chatosimuka uyezve tichambomira muDubai chichienda icho kuLiverpool kuti chinotamba nezvimwe zvikwata zvakadai seAustralia Sri Lanka nezvimwewo zvikwata tiri panyaya iyoyo zvakare takaona isu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachishanyira misha inogara veruzhinji iro vhiki rino vakawanikwa ivo vachitaura nemadzimai pamusoro penhuna dzavari kutarisana nadzo kana kuti dzavari kusanganikwa nadzo munzvimbo dzakasiyana-siyana kunogara veruzhinji muHarare regai timbonzwa kuti madzimai vanga vari kuti ndedzipi nhuna dzavari kusangana nadzo vachitaura ivo navaNelson Chamisa veMDC
Zvakamira seko parapo. Kwakadi. Dzimuri munhamu yakadai. Mvura iri kufamba seko.
Mvura kunoenda kunoita tikufema. Rakana tu.
Apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vachitaura ivo nemamwe madzimai vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji muHarare umo vachamisa vakawanikwa vachishanya vachitaura ivo nedambudziko riri kusangana nemadzimai panyaya yemvura uyezve vachitaura zvakare madzimai aya kuti vana vavo vari munzvimbo idzodzi havana mabasa. Regai tinzwe zvakare kuti mamwe madzimai vaitaura nezveina vachamisa takaona vachitaura nemadzimai vakwegura vachitaurawo nhuna dzavo regai tinzwe kuti vaiti chii.
Vanokwanisa kuroja nekuroja.
Kuroja unoenda kuroja but dzimwe nguva manje zvinozoitika ndezvekuti unonzi mwana une 20 years kubviswa napo kuenda uri pane wangu. Zvinonetsa saka ndiro dambudziko riripo. Vamwe vana vedu vanogona kuitawo mabasa but havasi kukwanisawo kuzviita
kana kunyaya dzemari murizoonawo sei.
Ndobatonetsa ipapo.
Hatina.
Hapana.
Hatina chatinacho. Chekudya. Mvura. Magetsi. Zvese. Tingori apa. Kuchibahwe chacho chatinotambisa zvinonzi tikuda $5 toiwana kupi.
Chamunofanira kutambira kubva kune vanenge vachipaisa
zvavo. Vanoti $5 $5. Hatizoti $5 ndedzii.
Anenge achitoda $5 ndiye.
Kusocial welfare.
Ipoko. Imari dzei ndedzemusana.
Hatizive kuti mari dzei. Riri kunyepere
ndizvozvo.
Hanzi
wawe transport waya wari kutakura wachimunda waya wari kutaja.
Saka isu ana mbuya mabasa hatina varungu vakaenda kare tochiita sei tine vana vanoda kubhadharwa mazuva hatina tingori vanhu saka tofa here muripo kuchema kwatiri
chii chamungada kutiite izvi
zvese
zvinofanira kuitwa
zvinofanira kuitwa dzimi baba vedu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa madzimai vakwegura vachitaura ivo navachamisa vachiti vari kuda kuti vagadzirise zvinhu vari kuchema chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dziri kudhura uyezve vari kutarisana nenhuna dzakasiyana siyana munzvimbo dzavari kugara idzi saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano saka kana muine zvamungada kutaura pamusoro penhaurwa yedu yanhasi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu tigokwanisa kunge tichikufonerai. Tina Nicodemus Matariro ari kuti tapinda masisters muri sei aiwa isusu tiri wadi takanganwa zvakare PJ kuti nhasi imo muno muAmerica izuva ratingati iri here kuzvitonga kuzere kana kuti independence rinonzi 4th of July saka nhasi izoro reiko kuno uyezve kune zvakawanda zviri kuitika saka ndikutoona pane vamwe vari pana pavanyora kuti tiri kukutendai Disciple Gilson Madanire top share wedu vari kuti thanks sister marvelous for showing us the American and the 4th of July vari kutaura ivo live feed yandamboita mangwanani tichiratidza zviri kuitika imo muno muAmerica saka tinotenda kana tichiona kuti muri kuteerera uyezve muri kuwanikwa imi muchifadzwa nemabasa atiri kubata. Will Sweeney vari pano vari kuona nesu Taru Bomero ari kuti ngationei vamwe vari kuti zvava nani Tarari kuti watching you from Gaborone. Titus Muchucha anzi kwazi wai Studio 7 sisimavi tiri muno marare edu magets anetsa wena. Robert Kelly Edwards aripano Boaz Jayaguru anzi ngavaite dialogue arikuti yeye arikuda kuti vachamisa vaite ivo naurano ndofunga navamunangagwa mutungamiri wenyika ndozvaarikunyora pano uyezve Boaz Jayaguru itop fan yedu Titus Mukucha arikuti vasikana vedu dai vanotisimudzirawo mureza wedu vedu we because waderera zvakanyanya ndozvikutaurawo mukoma Titus Donald Mambo manza watching you live and clear from Rustenburg. Tiri panyaya iyoyi yevasikana vedu vebhora remaoko renetball regai timbonzwa kune nhaurwa yaitwa isu nemukomana anoita zvesports ari muHarare Michael Kariati achitaura iye nepamusoro pezviri kuitika pamusoro pemakwikwi aya enetball World Cup achange ari kuLiverpool regai tinzwe kuti anga ari kuti chii.
Chekwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatawa kumazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatotozo kumuona mamwe mateams andaigara nechingoshuta kudai ndikamboona timu yakati neyakati ne Australia gara iri number one yacho ne more than 15 years chimbogare panumber one. Sachanditi chishuro changu chekunongoona mutambiro wavo nao ndaona mukana wekuti ndonotamba navo chaiva chiro changu chemufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana chatotarisira isusu kutora mukombe. Zimbabwe pasi rose iri panumber 13 saka panumber 13 nepavo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswera tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. James ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maOrioles abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. James ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati aita rombo rakanaka kukwanisa kuona vasikana ava vebhora remaoko renetball vasati vasimuka ivo vachienda kuLiverpool. Tinotenda Michael uyezve tinotenda vese vasikana vanga vari pachirongwa chedu vachitaura nezvavari kutarisira kuti vange vari kuita kumakwikwi aya. Pindai muchirongwa muti panhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tiwane kweisu tichikufonerai PJ.
abake bakhuluma laphana abakhulumelo ekuhambo olwenziwe ngumkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Jamisa ekuqaliseni kwayona le iviki bebekhalakhala ngezinto eziningi owethekelele umuzi webudiriranjo lulethivarasekwa lapho ke ahlangane lezakamizi ukuthi izakamizi zimtshela ukubana inhlupho ababhekane lazo ngezokuswela imisebenzi njalo labo abarentisayo izindlu zabo sebefuna ukuthi abantu babhadale ngezimali zakwamanye amazwe i-US dollar njalo ke abalayo leyo mali ngoba vele le holo abaliholi ngedola lemelika. Bakhala ke ngemsebenzi omunye wesifazane ongugogo sibili esithe nanavele kasilayo imsebenzi vele siyaswela khona lokuthi singaselela imuli njani ikakhulu labo abazukulu abasebachiwa ngabazali babo ababagcinayo kuzokuthi ngapha ngaseMelika siyenzele yamhlophe ilizwe laseMelika lithole lithakazelela uzibuse lethola uzibuse eminyakeni edlula engamakhulu amabili edluleyo kubo 1776 anjo marvelous ngakho ke namhlanje kulama fireworks kulani lani imcimbicimbi njalo lonyaka umongameli Donald Trump uthe na kuzabukiswa izikhali abalazo kwezomvikela ikho ke amasotsha enhlangothi ezehlukeneyo abe Air Force abe Navy abe bonke nje abe butho bazabe bebukisa izikhali zabo kubukiseni khona lokho kokuthakazelela ilanga likazibuse elika 4th of July 4th ntulikazi ngelanga lesine kulapho kuthakazelelwa ke independence yaseMelika khathesi ke wathi sithole abasecingweni asebekhona ecingweni okwamanje
ehe tine mthelelo wedu wekutanga panare hello sisi Betha.
Hello, makabini.
Ai wathi riwadi, tukutsana nemi muri kupi?
Ndiku North West South Africa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nhasi mugango mune zvakawanda saka munogona kutaura henyu nezvamada nhasi.
All right. Aiwa regai nditange nevasikana vari kuinda kuBritain ava. Aiwa. Tukufara. Ende tukufara nazvo zveshuwa kuti vaendavo uya happy for them.
Mm-hmm.
We hope they're going to do good for us. Wachatamba zvakanaka vanosvika vachitinyadzisa.
Mhm.
Topinda panyaya yeRTGS. Ah, nyaya yakangoma. Nokuti kuno kunenge watenga chinhu nerand. Yeni kuenda kumusha kuti unochidzikisa. Uchada kutenga 50 rand, rand racho rinenge richidura. Saka izvo zvacho zvakangoti womera mufuri. It's not easy.
Saka imi parizvino muri kuzvigona sei zviri kuendeka here kwamuri ikoko uyezve nekuedza kuchengeta muri kumusha?
Hakuna kukwatiri zviri kuendeka asi ndinopota ndichimbonohodha ndichindisa kumusha ndichitengesa. Saka pakuzonotengesa neRTGS kuti ndichiwana randi manje rokuti ndidzoke ndichitenga futi kunoko hazvisi nyore.
Saka apo pekuti muzodzoka manje maakuzohodha zvimwe ndo pari kuti netsei?
Pakuzohodha imwe staff ndo pakutinuti.
Saka pari zvino zvii zvamungada kuti hurumende iite takatarisa mamirira aita zvino?
Pari zvino ndangatingotiwo hurumende yedu, president vedu vamunangagwa dei vangobatanawo navachamisa. Vaisa zvido zvevanhu kunyanya pamberi. Nekuti vakaita ivo vari vaviri vakaita selfish vari kukuvadza isusu vanhu havasi kukuvadza. Ivo pachavo but vari kukuvadza isusu vanhu isu ndisu tiri kusafa ivo havasi kusafa kwavari vari kudya vachiguta but isisu eZimbabweans we are suffering saka dei vangoisawo zvido zvedu kunyanya pamberi vatingoisawona mwari
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai sisi Betha kunge manga muinesi muve nezuva rakanaka
ewo inotenda
bye bye. PJ, they were hearing from Bertha Norbert, who is in South Africa. She actually wrote on our Shona Facebook page that she wanted to be called, but she's lamenting that her biggest problem at the moment is that she does work in South Africa, but she also does some business in Zimbabwe, where she orders stuff and sells in Zimbabwe. But now she's having a challenge where she has sold, bought her stuff in Rand, sells in RTGS, but now trying to buy back the Rand for her to continue her business, she's making a loss. So she's urging President Emmerson Mnangagwa to join hands or at least have some kind of discussion with the opposition leader Nelson Chamisa. She's saying both men should at this moment in time drop their ego, alleging, you know, she's alleging that they're a bit egoistical, both of them. They need to come together and put the interests of the people at heart and discuss. That's what she's saying.
Yeah. Umlaleli lo lai olobe enkundleni yethu eFacebook ekhasini lethu ele VOA Shona. Ngikhuthaza ke labo ababukele lolu hlelo kuFacebook ukuthi lilobe inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo. Silomlaleli lapha uShemaine Carol uthi is watching. Umihla emihle nokuthula Mpofu uthi badlala kubi ngempilo zabantu. Ulabo ke akade betshengisela besola ukuthengiswa kwemithi yabalabo abaphila legciwane lengculaza eseza imithi esaya expireyo esiyaphelelwa isikhathi ama expired drugs. Kumbulani Ncube uthi lishona njani, hayi sitshonile singabuza lawe. Lilobe ke inombolo zenu zocingo khona lapho kulokuze nokufi ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Libukele libanengi, lishare njalo labanye bonke ukuze sibukele lolu hlelo sindawonye sibanengi. Yeah.
Tuko na vamwe vari Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear kuno ku Rustenburg I top fani yedu I Titus Muchuka ari kuti ndibateiwo please sisi kana mchinyora numbers dzenyu ibva imaita kuti munyore makaisa zvakare ma code numbers enyu. Bayon ndiridza hanzi I'm watching you from Pietermaritzburg. Top fani yedu Lucy Ndongo echikowera hanzi I wish the girls well. Sisi Lucy kana muda kupinda muchirongwa nyorai numbers dzenyu mubva mafonerwa. Hanzi na top fan yedu Donald Mamboma, please call me. Disciple Gilson Madanire vanoti vasandotya kutamba nevarungu. Chikwata chedu ichi chikwata chemadzimai icho. Vari kuti ivo aiwa vari kunamatira kuti chikwata chinobuda zvakanaka. Ndivanoti share malive feed yedu Facebook yabva yanyora. Beyond Chirindi ndiridza ari kuti ngavasaita zvakaitwa nevakomana vemahorriors. My Cleopatra tsamwaidliwayo anzi congratulations girls. Mwari vakutungamirirei mutowina na Jesu. Saka vari kupiwa minamato yakawanda PJ. Musamu Musafari kwa ari kuti munondigonera sisi. Ndiri kukuona izvangu ndiri muno muJohannesburg. Lucy Ndongo chikore vari pano vari kuona nesu. Wasazi wafazi Chingwaranzi I'm watching you from Queenstown kuSouth Africa. Disciple Madanire vari kuti ndosaka madzimai achisaririra kumashure. Vari kuti madzimai sei musiri kuuya pachirongwa muchinzwika masenyu. Ndozvavari ku ndanda nyora inini post yekuti please nyora inamba dzenyu tigokufonera inyanya madzimai. Saka ndiri kuona top fan yedu Lucy Ndongo echikore abva anyora iye namba dzaTabitha Manyoni. Saka taura nawo last week regaitinzwi. Yeah. Hello sister Betha.
Hey, hello zviri sei?
Aiwa zviri nani.
Koma ndiyo ndiyo sezioni
zviri kufamba sei?
Manyoni.
Taurai tinzwi.
Ah, zvinhu pamarati jesi. Ah, zvisikumbodzika ndingada hangu chalo. Chingwa. Chingwa zvisauma $5 10 cents kuno kwavhundeo. Upfu apa $18. Saka zvinhu zvacho zvakatowana zvichinotombodzika. Kogete chaizvo yakuta 9. Saka hazvisikumbodzika marati jesi yakatooma.
Iwo maRTGS acho ari kuwanikwa here? Zviri kufamba sei? Nokuti vamwe vakuti ivo akuwanikwa mumabhanga. Zvakamira sei ipapo?
Haiwa, ina hakumbowanikwa. Ini kwandiri hanhenokune vari kumawana but kwandiri aiwa kubowanika kana ku pana umwe mai vatondudzo nhasa still nanchienda kudhenge ndazombonzi unozodzoka kuzotora here nhasati kwanisa kukupai saka akungobatika
saka asi kubatika pari zvino
ari kuneta
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
inangu daroti ndo kana mukana wekutaura nehurumende kana nyatsoti nini president kana muchida henyu kutonga muchida henyu chigaro chamakachemerera ichi dzikisai zvinhu zviende patetenga mafuta $2 makogeti timatenga dollar dzidzo zvisatetenga hupfu tichitenga $3.50 ndozvandaida kuti vadzi uye kombi kunokupa avho ndopadhuza pasi tonzi kombi $3
kuaizvozvo
saka ini ndoda kuvaudza kuti uyewo mutuli uyu murudheiwo achiziva zvaanotaura pamberi pevanhu kuti akaya pamberi pevanhu nakidzo nobuda pazetv achitirwadzisa tinotiwa nemwoyo inorwadza saka mudheiwo uyee nenguve kumbomutsiura achitaurawo zvinhu zvinobatika kwete danga chiti zvinhu zvadzika iye hatengeniso kumatinotenga aminokupi kwaanotengawo hake ave achiita nzeye zvinhu zvadzika saka ndoda kuti vapresident makabhineti enyu aya amunoti makabhineti aya vaudze zvinhu chezvo chezvo uye vaudze vachitaura zvinhu zvechokwadi kuti vachitaura zvinhu zvokunyepa zvekuti vanoiva patv ichi zetv ichi vachitaura zvokunyepa tihe zvinhu zvadzika he zvinhu zvinonyatsofamba hapana chinhu chatikona chikufamba zvinhu zvokutokambaira nezvokurwadza nechakufamba tinotanga kuona tinokudze tapa zvaakufamba so vatiri kukambaira hapana chatiri kuita
aiwa machema chema sisitabhetha manyoni ko munotii kuvasikana venhabvu ava venetball vasimuka munyika nhasi mungavada kuvapowo mazwi api
inini yanetball tinongotishuura kuti vatambawo zvakanaka vasazochemawo sezvakaita mumaoriyas yedu ezimbabwe vasazotichemerawo kozi mapamari apa ndo pane pari kunetsa chirwere chemari munyika munomuka chanetsa chirwere saka ndingoshurawo kuti vatambawo zvakanaka vahwine vapihwawo mari dzavo hatida kuzonzwakuti muromo totanga tikutaura taura hatida kuzvinzwa izvozvo sezvandikuvashuirawo zvangu
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka babai
orit tinokutendai mama muchingotibata
aiwa tinokubatai vhiki nevhiki babai
All right.
Peach, I think you have a caller on the line, I think. But Manyoni there is just lamenting that she's surprised that the finance minister says prices are going down because they are not. She says when she goes into the shops, the prices are actually higher than they were a week ago when we last spoke to her.
Yeah. I siyambonga ke uManyoni avele buya lezi. Lezintsha ngaso sonke isikhathi nxa esiza kuhlelo lwethu hayi siyakwamukela kuhlelo mlaleli
hello
ye yeah. Igama mbani
ngobheka impilo weza
ye yeah. Bheka impilo isibongo mbani
weza
ye yeah. Bheka impilo weza
yebo yeah, mama
usithinteke ngocingo ungaphi komhlaba mne wethu
ngiseBotswana.
USeBotswana. Kunjani ke eBotswana namhlanje?
Hayi, eBotswana ku right nje khonoko nje ukuthi hayi akufanani.
Iliyabeloke lincengisa likhona ngapho.
Siyancengisa kathi nje wasingasela lizwi mama.
Yeah, zikhona indaba eziningi lapha esisegudini. Olwamantombazana yeah. Lawa aweqembu lembhola lokugaqa elezandla inetball asebelubhekise kwelengilande lobunzima nje obubhekane labantu eZimbabwe kungenxa yokungamanga kuhle komnotho.
Ye, hayi ngiyakuzwa mama. Okokuqala ngathi nje akuyinto enhle ukuba loba phezu kobunzima obukhona obungaka. Amaqembu singakhalele nguqu lwabo baba sikhali labo mama bayatshengisa ubungqethi wokuthi hayi ayisikuthi kabakwanisi ukudlala kodwa bayakwanisa ukudlala kodwa kulezinye inhlupho ezikhona into esikuyiwe khona ukuthi kuzathi sokusekuqineni ingkhona sizaqalisa ukukhuluma ezinye izinto okumele ukuthi ngasazikhulume ukuqaliseni leli qembu lihambile azange sike sizwe ukuthi like lalungiselela like ladlala nje enye imidlalo nje lizilungiselela ngoba imidlalo eliyayidlala kayiso mdlalo efana naseAfrika imidlalo etshintshileyo ngoba imidlalo lobungetho obukhulu kakhulu kodwa aba namantombazana ethu asehambile ase khona ngale i-environment yangkhona ngale itshintshile kayifanandi yase-Africa. So ngezinye izinto ezizayenza ukuthi even lama results xa esephuma angahambelani kahle lelizwe bese kutholisana ukuthi sokusiba lezinye inkulumo ezingani zisola abadlali kodwa sikhale nje ukuthi okunye kudalwa ngumnotho welizwe.
Yeah.
Bese ngisiba lesimanga sokuthi nxa bephumile kanje imidlalo leyi e-World Cup efana labo World Cup, Africa Cup of Nations, ilezi mali zayo ezivele ziyaze zibhekane lamaqembu nalawa qualifyileyo. So isimanga ukuthi kuzoba sokuthiwa akulamali. Abadlali abasakwanisi ukuthi bedlale ngenxa yokuthi akulamali. Kanti yona imali nxa ukuthi elizweni kungamanga kuhle, ithathelwane ifiwa elizweni ingathiwanga abadlali bekhona ngale lapho abavele bekhona. Kungangcono ukuthi bayiphiwe babuye bazitshintshele bona bazidlalisele ekhaya lakibo ngoba besazi umumo wekhaya. Kodwa kukhanya imali nxa isuka iphiwa ama-mother bodies, ifika ebadlaleni kayifiki kahle. Imali ehlidilizwe phezulu vele kuthuthi yi-corruption indawo yonke. So kulusizi kakhulu ebantwaneni ababefisa ndikuphakamisa iflegi yakibo, kodwa ekugcineni bebuyele ekhaya bengathwalanga ngitsho sona isinkwa. Isinkwa sibili isinkwa sokuthi abantwana bedle ezindlini. Kuzisa kakhulu ubuhlungu. Mina ngilusizi ngiyakhathazeka kakhulu. Ngumuntu othanda ezemidlalo, ngiyajabulela kakhulu lamantombazana. But engingakutsho kuphela ikubakhuthaza ukuthi nxa besiya khona ngale, zonke izinto ezinjengalezo, ama-political situations, economic situations ezivela ngasekhaya, bengazifaka engqondweni kodwa batshengisa ubungcwethi babo. Kuyefika emaphethelweni nxa bezayo ukuthi inkosi babusisile, bayefika loba kuma-finals. Engxenye mhlawumbe kungavela okunye okungcono loba nje sikwazi ukuthi ngaze bewine leyo mali, kuzaba nzima ukuthi ibe sezandleni zabo. Sibakhulekela kuphela ukuthi babe nezibindi, bamele ilizwe, baphakamise iflegi yeZimbabwe, batshengise ubungcwethi njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe phela kule talent. But nxa ukhangele okwanamhlanje sesingani siyinto nje ezwisa ubuhlungu kakhulu. And then ngikhuluma lolu daba ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokukhitshwa kweqembu lethu elenguqu leZimbabwe ku-AFCON. Osokulu daba lokuthi abantu sebekhuluma ngokuthi ye bathengisa igemu, ye akusakhulunywa ngokuthi bebengaholanga. Ama-players esikhuluma ngawo namhlanje bazigadisile, bazibuyele ngezimali zabo, kuzisa ubuhlungu. Sebebolekana izimali, kambe imali ikhitshiwe. I-FIFA yenza ukuthi ikhiphe imali, ikhiphe imali yehafu yokuthi yelungiselele ukuthi iqembu lingahlupheki. Imali yadliwa yonke, abantu sebebuya sebethwele nzima, sebehamba begadiswa ngani bagadiswa izinqola. Kuyinto enjani, shuwa kukhangele kanjani elizweni lakithi?
Yeah.
Imali zitshintshwa daily, ekusende mini, namhla kule dollar, kusasa kule bond, izolo kule rand, emva kwayizolo bekulama-bearers check. Kanti lona ilizwe liyangaphi? Abakhokheli labo kabazinika amakhwapha mani. Yazi ukuthi ezinye izinto dadewethu akuphonga ukuthi kuthiwe kuyabuswa kuphela. Siyafundi lawo nxa ubona ukuthi lapha uhambi kuhle, kudingwa abantu abangakwanisi ukuthi benze njalo ilizwe liye phambili. Sidubekile sikabantwana beZimbabwe, sidubekile ilizwe lisiyalithanda, but siza kuyela siye ngaphi? Siza kuyahlala ngaphi? Njwana vele kuyatshisa ezindlini, ezindleleni, phansi, indawo yonke kakuhambeki. Badubekelani kanti abantwana beZimbabwe?
Hayi, sibongile kakhulu mnewethu. And lequla langikhona eliphelekezela abantwana bona labo kuthiwa liqula inkalakatha njengemifiko
esimanga esinganani dadewethu. Mina kumangalisile kakhulu, ungani lokho engibona ngani kungamanga, kodwa ngibonile ngoba la ku-AFCON kwenzakela, abantu bathwala abafazi babo, bathethe imali yama-players bangenisa abantwana babo, labafazi babo bavakatshe Egypt. So bathethi bathethe yonke i-delegation e-government ihambile iyebona iLondon isebenzisa imali yabantwana abangamankazana. That is an abuse. Kuyi-abuse to a girl child. Imali okumele ukuthi ngalaba abantwana kumbe bahambe labantu ababili kuphela, imali le yasebenzisa ukuthi bancedise, ibiza bamotivate. Uhle ubone ukuthi ayisikuthi abantu laba bahlezi ezikhundleni dadewethu ngenxa yokuthi ku-right, kabahlalanga kuyatshisa. So nxa bebona amathuba njengawona lawo yiwo abawasebenzisayo. Ubuhlungu kakhulu, thina kuyasidanisa kakhulu into enjalo.
Ye, hayi, mbongile kakhulu mnewethu. Wele langeli.
Hayi ngiyabonga la mdade kakhulu. Hayi ungabe ulokhu ngiphuma nxa kukhona la ofuna sikuqoqe. Ngiyajabula kakhulu ukukhuluma ngelizwe lakithi ngoba la ngiyakwazi ukuthi change ngabuya ngami.
Yeah, yeah, kulungile
sibili.
Limqotho lelo.
Yeah, ma.
Yeah. I understand you've got some
yes.
Business.
Yes. Tinasisi Lusindongwe Chikore, top fan yedu panapa. What's your view, Mrs. Chikore, on Chikore, on the, you know, the young gems going into this World Cup? We saw that they really struggled to put money together to attend.
Yes, thank you so much, Smith. I think we are found lacking in preparing our athletes as they go to these big events, borrowing from what happened with the boys go African in Egypt, and now with the girls when they were trying to fundraise all the hardships they faced, I think we really need to step up. At the end of the day, us ordinary people, we try to put so much pressure on these athletes. When they go to my competition, kutiva win, vauya nem comment, and yet the preparations are not at that level. Yekuti zona they are going to compete. I can give an example, Sismav. Mm-hmm. You know, vaskana vemuno muku variku US variku World Cup the US women team.
Mm-hmm.
Do you know kuti that team vakatava have played 64 games each. Vese vakadaro as a team to prepare for the World Cup kuti vanotamba ikoko. So these are international games, these are various tournaments kuti vasvike pa that level. Isusu we struggle kuti vasikana vedu vaite my friendlies with 3, 4, 5 countries.
Mhm. Ndinoona zvemi mune mwana anoita zvekutuwina. Zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana azonyatsonzi mwana uyu ava akwana iye zvinezvi kuti apinde pamakwikwi akadai. Nekuti ndinoona vamwe vari papa vasikana ava, vasikana vakatotorwa vari kubva kuchikoro, vamwe vakaroorwa, vamwe vari kuitawo zvimwe zvavari kuita, vanga vari kutaura nhoroondo dzeupenyu hwavo. Asi zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana uyezve vamwewo vabereki vakateerera vazive kuti kana vachida kuti mwana wavo agopindawo mune makwikwi akadai, vanogadzirira sei vana nyanya vesikana ava.
There's nothing that beats early introduction to whatever sport that you want mwana wako kuti aite. But akatanga nyaya dzekuswima nemwana wedu. Right now she's 14. Vanhu vakatiudza vakatanzi zvona, it will take you 10 years to realize your return on investment. Akuti atange nyatsokuhwina. That means serious dedication, that is financially time, and iye mwana wacho commitment and all those other things. So it takes a lot. Kuzotanga zvodiscover zvavaita izvozvizvi.
Uyezve kune mamwe vabereki vakateerera, zvakakosha sei kuti vatsigire vana vanenge vachida kuita zvemitambo? Tiri kuona vasikana ava pari zvino vava kutoenda kuWorld Cup yenetball.
Zvakakosha zvikuru kuti vana vaite zvemitambo. Chekutanga, saizvozvi vava kuenda kuWorld Stage kwavari kuenda kunokompita, kune imwe nyika, vari kuenda kuEngland. Then chechipiri, it builds resilience mavari. It promotes teamwork. That's what my daughter has been telling me. It promotes how to deal with failure. It also promotes diligence, fighting for what you believe in at whatever cost.
Dai anga aripo makama mudedza auye ambotiudza tichimbotora imwe kola, kana aripo mugadzirira auye panapa timbonzwa. Tichitora mumwe kola kuno kubata henyu, makadaro rambai muri panhare. PJ, I think we have another kola.
Siyakwamukela mlalele kuhlelo lwethu lalamhlanje.
Abuda maka.
Okay.
Mlalele, siyakwamukela kuhlelo.
Hanzi foni yenyu inenge yadropa. Mai makawo apa vari kutaura kuti maka ambobuda semukana semusikana wechidiki anoita zvekubhaguja. Asi dzokai henyu panhare, mai Chikore, mumbonyatsotitsanangura meno kana PJ une zvaungadawo kuvabvunza, nekuti ava vane mwana wavo anoita iye zvemitambo, ari kuita swimming iyoyi at professional level. Iye zvinezvi ane makore, regai vataure vega. Nyatsotsanangurai, mwana wenyu ari kuita zvei?
Okay, mwana wangu ane mitambo miviri yaanoita, that is very good at. Anoswima, Ano swimira two swim teams. Munomu United States.
Mm-hmm.
She has gone kuma various states and she no compete as well. Ano tamba soccer shakari. She's currently actually she's also hosting a soccer tournament through a foundation here in the MTC. Mm-hmm. That is Makati Chikowero Foundation. Yeah, I could promote raise mari to educate girls orphans Varuku rural Zimbabwe.
Kupi.
So as you know, ane various girls, my fellows ake ariku Manicaland.
Mm-hmm.
We have some variku kumondoro. Vava no sponsor. Especially these girls wanga va drop out of school. So you may be aware kuti makaka tanga advocacy yake at a young age.
Mm-hmm.
Paanoenda ku youth conference, UN youth conference every year. She decided to say, since I'm an athlete, I want girls to play soccer or to do a sport of their choice,
mm-hmm.
and also stay in school because I value both.
Mm-hmm.
That soccer tournament, Irkom Swat 18, so a number of people have signed up to play soccer at that tournament.
Irkwitirwa kupi?
Irkwitirwa kuno ku Madison, kuno ku Kiva. Sports center,
mm-hmm.
in Middleton, Wisconsin.
Aiwa pakanaka ipapo batai makadaro PJ tukunzwa kuti pana show pa urunare. Hello caller. Hello.
Hello Magadini.
Tiri wadi tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndireto show ndiri ku Mondoro ngezi.
Ehe kwakadai ku Mondoro kuri sei ku Mondoro?
Mondoro ndiyo zvoti ingodiyo.
Ehe, kwakamira sei panyaya iyi yema RTGS nema bonds zviri kuwanikwa here zviri kufamba sei?
Ya, nyaya yema RTGS yanetsa kumabhengi vanhu vari kuinda vari kushaiwa mari haisi kuwanikwa kuma. Zvinhu zvakatotiomera ende zvinhu zviri kubva kuti zvakadzika asi hatisimboona pazvakadzika zvinhu zviri kubva zvakango zvinondodhura.
Tombotarisa yedu kuti pane vasikana vave vanotamba mutambo wenhabvu bhora remaoko. Munoti imimi chii kune vatambi ava? Tiri kuona kuti vari kuenda ivo kuNetball World Cup kuBritain uko kuLiverpool. Pane mazwi amungaataura here?
Ya, kuvasikana avo ndinoti makorokoto ndetotarisira kuti vange vachimirira nyika yedu, asi tinongowana dambudziko rokungoti pamwe vachangotengisawo zvakaita Maorias nyaya yemari.
Asi apaka mukoma hatinyatsoziva kuti Maorias ndo zvakaitika. Runyere kupe ruri kutaurwa urwu panyaya iyoyi hatingatangi kuti vasati vamiswa padare pamberi pedare kana kuti Zifa tisati tanyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Sei muri kufunga imi kuti vakatengesa bhora ravo?
Bora iri kanzati vakabva taingova kuchingoi havasati vapiwa mari, havana kupiwa mari, saka kutamba kwavo kushanetsa. Ndofungira kuti musava vakazotamba takatozozvona tu kuti zvabudirira kuti vatange.
Aiwa, pakanaka pakadaro, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Ndaida kuti ndibatsire panyaya yevatungamiri.
Taurai zvenyu.
Ndinoona vanhu vazhinji vanotarisira kuti pave nekubatsana pakati pavachamisa navamunangagwa. Ini ndinoona kuti hapane panoda kuti netsira.
Taurai tizi.
Gore ra2008 ratakagara kuita mubatanidzwa paya, takanga tafuta ndobva kwaburikwa kuti vatsvangirai vangahwina maelection. Kutenda kurihirani ndokubva maelections atadza kuitwa nekuti pakaita mhirishoka. Iye zvino kwakaita seburiko kuti vamunangagwa vahwina. Zvinoita kuti vakwanise kutonga. Tikaenda kudare rikatsigira zvakare kuti vamunangagwa vakahwina. Zvino kana takutaura nyaya yekubatsana indoona pakati omei, vanotangira papi vanhu vaviya?
Aiwa, mune mashoko makukutu chaizvo, asi zvino nguva yedu ndo yadyanana. Tinokutendai kunge manga muinesu pachirongwa nekuti maunzawo mubvunzo wakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka. I want this also. PJ, we heard there from a caller who's calling from Ngezi. I think he's saying that the issue of the RTGS and the bond notes are not really working in his area. And he's also alleging that he hopes that the GEMS will not sell out their match, that they will, you know, perform professionally and bring home the trophy. He's alleging that from his own point of view, the Warriors may have sold the game. That's what he's saying.
Because of non-payment. Yeah. Yes. This was also said by Mr. Begimpilo Weza that I spoke to, who was in Botswana. He was saying basically he was worried about his concerns about the government delegation that's accompanying these girls.
Mm-hmm.
They are wasting money instead of just putting that money that they are using to travel all the way to England to give to these girls, since they even had some challenges in getting
fundraising.
To get to England. He said there's so much talent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's so surprising and amazing and it's awesome, but there's no funding.
Maybe let's ask Miss Lucy Chikore, who's here on the phone with us. Miss Murukunzwa Zvirikutaurwa nevazhinji, what's your view on this issue about funding in Zimbabwe and the lack of it? How can we, or what can people learn from what we're seeing happening here in the States when it comes to national teams and funding?
Yes, I kind of get to differ with people who sold out.
Yeah.
Kupavangavari ku Egypt.
Mm-hmm.
It is because we did not prepare well. That's number one. Number two, these men were not paid. You know, I would advise our government to pay our players even before they leave, my qualifying fees, my appearance fees, and all that stuff. What should be left? Kutichavazo no badarwa vashika, angadari my winning bonuses.
Mm-hmm.
Otherwise, izvozvo, it will motivate them to play hard. Zvino kana uchiti mari yangu hamuna kundipa, mari yangu ine nzara kumba, you expect me to perform on top top form. I don't think it is really humanly possible. Yes, it is national duty, but we also have to know that these players have invested a lot.
Okay, just in brief, so when the U.S. and other teams are going, especially here from, countries like America, how does the funding work? Because I know, for example, the government in Zimbabwe is not responsible for paying the players. It's the association which has to pay the players, and CAF or FIFA. What's the situation here?
Isn't it that also while the government of Zimbabwe is, they allocate money to the ministry,
the Ministry of Sports and stuff like that.
Then, you know, they allocate Kwakunana, Zifa and all that stuff.
Mm-hmm.
That allocation is not there. And also the corporate world need to step up. And we also come down to the issue of management, the sports yacho. It is heartbreaking because it's not something that just happens like last month that you have qualified, so next month you are going to play at the world stage. Mm-hmm. We know months in advance. So we need to prepare. Our management of sports is going to be done.
Aiwa mavamavharisa, mavamataura chaizvo chaizvo, tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu, muve nezuva rakanaka.
Ende sezvaitwawo ningirikine maonawo pa world stage ku Wimbledon uko koko atora mukombe.
Tinotenda nesupport yenyu, you have been a solid support.
Ngakurudzirwe mwana asvikewo ipapo.
Thank you so much.
Muve nezuva rakanaka. Thank you moti svitsirawo kuna maka iyi kuti shuwa ndivo vatinenge tichida kuona mune ramangwana vachienda vachinotungamira vamwe vatambi vari kumusha. Tinokutendai. PJ, I think our time is really running out, but we have a few people that wrote here. Elton Mafararikwa, arikuti ndinoshuwa shuwira rombo rakanaka vasikana. Wawas chingwaro. Hanzi ko delegation iri kuenda nema girls ku UK. Vari kunodii kozi nyika haina mari, but you find kuti ministers are going kunodya mari yevana. Shame. Moses Beta, arikuti tinoshuwira vasikana ava rombo rakanaka, asi ngavapiwe mari dzavo pasina kukakavadzana. Disciple Madanire, our top share, avari kuti kuti bye bye girls, time is running out. Saka zvinenge tashika kumagumo piche. Amene kana une vamwe vanga vatinyorera pa.
Anyway, Sanchez Mahoyo uti na I wish the girls the best. Labanye vonke vati bona haisi avakulekela sivahalalelela amantombazana at the gems. Sesifike emaphethelweni nohlelo lwethu namhlanje. We practice this Jeremiah.
I'm Marvelous Mfanganya, who is saying let's meet again next week here on the Women's Roundtable. You have a blessed day and happy 4th of July.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe, Inoi Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington.